Izvi zvaziviswa nemutevedzeri wemutauriri weNational Assembly amai Mabel Chinomona. Amai Chinomona vazivisa nhengo dzedare iri kuti nezuro vakawana tsamba kubva kumunyori wemutemo muzanu PF vaPatrick Chinamasa vachiti vashanu ava vakadzingwa mubato rezanu PF nekudaro havakwanisi kuramba vachimirira bato iri. Vashanu ava vaive nenzvimbo dzavaimirira nekudaro paramende ichazivisa mutungamiri wenyika pamwe neveZimbabwe Electoral Commission kuti nzvimbo idzi hadzichina vamiririri.
Tinozivisa dare rino kuti maconstituents anotevera hasisina vanomiririra. Makoni South, Makoni West, Cholocho North, Zvimba North neMount Darwin South.
Hatina kukwanisa kutaura navachinamasa kuti tinzwe kuti sei vadzinga vashanu ava muparamende, iro bato ravo rakadzinga mubato nhengo dzeparamende dzinodarika gumi. Asi mutevedzero wavachinamasa muzanu PF vapo mangwana vati bato ravo rakatora danho rekudzinga vashanu ava nekuti ndivo vaifurira vamwe.
Inokura nemanumbers anenge ari, saka tatsvaka vanhu vanga vachinyanyokanganisa zvikuru kuru musangano. Vatakati ava ngavakunyore tsamba inoenda kuna speaker. Vamwe ava nyaya dzavo dzichiri kumbonyatsoongororwa nokuda kwokuti pakaitwa central committee vanhu vanga vakagumbuka steering. Asi muzoti matikare motarisa kuona kuti tikaita musangano wokungodzinga vanhu hazvitibetseri, toda kuti vanhu vawane.
Vamangwana vati kunyange hazvo paine dzimwe nhengo dzeparamende dzakadzingwa mubato hadzisi kuzodzingwa muparamende nekuti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa vakati hapafaniri kuva nekutsiva, nekudaro nyaya dzavanhu ava dzichaongororwa zvekare.
Saka somusangano uri kutarisirana neelection hatingangodzingi vanhu vese, taitiraizoongorora toona kuti vakanga vakanyanyoshatira musangano ndivanani, ivo ndovoenda. Vamwe kungoteveravo vanogona kupuwa zvimwe zvitarafu zvinani pasi pokudzingwa musangano.
Bumbiro remutemo wenyika rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira mapato adzo mudare iri, uye kana dzikadzingwa kubato dzinobva dzarasikirwawo nezvigaro muparamende. Dzimwe nhengo dzedare reparamende dzakadzingwa mubato dzinosanganisira vaPaul Chimedza, vaWalter Muzembi, vaSamuel Ndenge, vaShadrick Mashayamombe, Anastasia Njovu naSarama Hoka. Aka akasike kutanga mapato achidzinga nhengo dzavo muparamende. Muna 2015 MDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai yakatanganisa nhengo dzayo dzeparamende 21 mushure mekunge dzapesana negwara remusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Godwin Mangucha.